Antingan pochi wendo eruo, wendo no we are really China Africa Corporation. So panich urongwa utoripo pakati pe China ne Africa. Urongwa unobata trade, urongwa unobata kujidza kwezvoupfumi saka nhengo ye urongwa ihoho president vanga vachifana kuti vaende kuprogram iyoyo. China ine matambudziko ayo ari kunzi ari kukonzereswa kana kuti in the global space haina kunatsokumira zvakanaka.
Vagonyanya hurumende yeAmerica inoti China iri kukweretesa nyika dzekuAfrica neukoronyera zvinosiya nyika idzi dzakanyura muzvikwereti. Munoti kudiwo nemashoko aya?
Hongu ndinoziziva kune nyika dzemuAfrica dzakachema zvikanzi kutamba nemachina gemu racho rinonzi winner takes all. Vanotora zvese, vanokumba zvese, mosara musina, vosara vachingobhenefita vari ivavo. Saka zvunhu zvinofanira kuti zvigadziriswe nokuti mashoko akataurirwa kaawa anogara achitaurika kuti machina paanopinda gemu ravo harisi gemu riri fair. Machina paanopinda anokumba ende zvinotaurika ende vamwe tichitozviona zvichitoitika muno muAfrica.
Pane here zvamunga anongedzera munyika kuti zvabuda kubva mukusainirwa kwezvibvumirano zveZimbabwe neChina kubva papinda vamunyanga kwapanyanga?
Hatigadi kutanga ndokutaura mamega deals. Muchiri kuziva masaino aya deals akasainwa navamugabe, hatina kuona kufamba kwakanyanya kwemasaino deals nekuwanda neuwandu hwawo. Asi ndingangoda kuti nditaure ndichiti takaonawo isusu Kariba South Extension ichiitika, takaonawo zvino kwakuitika Hwange. Ndo zvinhu zviviri zvandingangoti ndo zviri significant zvakaitika panguva yese iyoyo, but zvimwe zvese izvi hazvina kunge zvanatsokuita take off.